Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 17 ndira 2023 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo dzeCitizens Coalition for Change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chabvumwa nedare. Bato reMDC rombomisa vakuru vebato iri vanomwe kuva nhengo richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri. Musangano wepagore rega rega weWorld Economic Forum unoitwa kuDavos kuSwitzerland wakatanga nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe ramagweta anomirira nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change 25 vakasungwa nemugovera mumusha webudiriro muHarare vaChris Mhike vanoti nhengo dzeCCC idzi dzichamiswa pamberi pedare nhasi kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubisa mari kuti vatongwe vachibva kumba kudzimba dzavo chabvumwa nedare redzimhosva. Vanhu ava vanosanganisa mumiriri wemukobha muparamende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari kupomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chokukurudzira mhirizhonga. Tabata vaMhike kuti tinzwe zvichatora nzvimbo nhasi.
Ini ndaibatsirana nevanonzi Rauve Mandinde vanove ivo vari kutungamirira basa rasibasa rekumiririra rekubudiriro ava. Saka sezvamunoziva kwakasungwa 25 vanove varume nemadzimai vachipomerwa mhosva yekuita musangano wekuronga mhirizhonga. Saka pavakamira pamberi pedare vanamuchuchisi vakataura ivo kuti vaipokana nechikumbiro chekuti vangavabatwa kana kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. Mumwe chete chete ndeakanzi aende zvake kumba anove mwana mudiki ane 17.
Chii chichaitika nhasi pamusoro penyaya iyi?
Chichaitika nhasi ndechekuti nyaya yekuti vakasungwa vatongwe vachibva kumba kana kuti vakavharirwa ichaenderera mberi. Nezuro dare rakati nguva dzanga dzapera, saka ranga risingakwanise kupedzisa kubwa nyaya iyi yechikumbiro chekuti vasungwa vatongwa vachibva kumba. Saka nhau yekuzeya kuti vakakodzera here kuti vatongwa vachibva panze ichaenderera mberi pazuva ranhasi.
Vasungwa ava vanobvuma mhosva yavari kupomerwa here?
Vasungwa vose vari kuramba mhosva yavanopomerwa. Ivo havana kumbobvera vaita chinangwa chekuti vakonzere mhirizhonga. Asi sekuziva kwamunoita pari zvino dare harifati rasvika pakuti ritonge nyaya yekuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva. Tichiri pachinhano chekungoti mutongi anzwe kuti apo vehurumende kana kuti vanamuchuchisi vachipedza kugadzirisa mapepa avo vasungwa ava vatange varipi, vatange vari kuchitorongo here kana kuti vasange vachibva kumba. Pari zvino ndo nyaya iri padari iri mudariro.
Iko zvino vasungwa vari kupi, vakachengetwa kupi?
Pari zvino vasungwa vakavharirwa muchitorongo kuHarare Remand Prison kusvika nyaya yechikumbiro chavo yazoteravigwa. Pawekend yapfuura Vakafunga kuti musiye mugovera. Musiye mugovera iwo vakarara vari kumapurisa, muchitirongo chemapurisa, mugovera nesvondo. Asi nhasi nezuro pavakazoenda kudare, vakabva vanhu vachanorara vari kumuchitirongo chinonzi cherimand prison.
Vanhu ava vava vakaungana pamba pava Costa Machingauta. Ivo vamachingauta vakazosungwa here kana kuti havasati vasungwa?
Vamachingauta havana kusungwa. Zvazouyawo kwatiri senhau itsva nyaya yekuti vamachingauta vanodiwa nemapurisa. Asi panguva yakaitika zvose izvi, mapurisa anga asina kutaura nyaya yekuti vamachingauta vanofanira kuti vasungwewo.
Avo vange vari rimwe remagweta anomirira nhengo dzeCCC 25 dzakasungwa kubudiriro muHarare nemusi wemugovera vari panhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change rinotungamirwa navaDouglas Monzora rambomisa kuva nhengo vanhu vanomwe kusanganisira vaimbove mumwe wevatevedzeri vebato iri vaElias Mudzuri uye munyori wezvemabhizimisi vaNorest Marara. Vaviri ava vaida kukwikwidza vaMonzora musarudzo dzekutungamira bato asi hazvina kubudirira sezvo vachiti Congress haina kuitwa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvikonzero zvekumiswa kwenhengo idzi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba.
Ndinotenda mukoma Blessing Zulu nekundipa mukana wakadai kunditaurira nevane veZimbabwe ndichitsanangura zvikuitika mukati mebato ravo. Chekutanga chamunofanira kuziva ndechekuti MDC ibato rinokurudzira mutemo kuzvikutonga kwemutemo nekuzadzikiswa kwebumbiro remutemo wepati newenyika newe region newe world. Nekuti patakabva kuZimbabwe iri tichipinda mune zvematongerwo enyika tenge tisingazivani, asi takaunganidzwa nekunzwa pamwe chete nebumbiro remutemo rekuti kana tada kunosunungura nyika tinosunungura tichifamba mugwara rimwe chete. So vanhu vamiswa basa havana kumiswa basa nekuti tinovaramba kana kuti tinovavinga kana kuti tinge tichizivana. Takazivana kumombe, haisiri nyaya yacho.
Munoreve apa mungajekesa?
Inyaya yekuti bato rine mutemo wemafambidzo anoita basa remusangano. Asi iwo kuonekwa kuita basa risiri remusangano, uchisangana nevanhu vasiri vemusangano, yatinoti collaboration with the enemy, kana kuti kutengesa gwaro remusangano kana kuti gwaro remusangano kune vanhu vasiri vemusangano vari kurwisa musangano, kunoonekwa uchimisa basa. Saka zvakadaro izvozvo patakaenda tirikuzokedza kuenda kuCongress, mameetings ezataiita varume vamikwa basa vamwe vameeting aya aka vakanga varimo ende vange vachinyarara vasingatauri nekuti vengwari inonzi muminority kana kuti vengwari vashoma. Asi vazobuda imomo mwaizonoronga kana kwatoti pachisi kunoplota. Ploting nekuplana zvinhu two zvakasiyana. Vangoplota kuti kana pasina ishi tinopanha mukaka wacho tete tomwatitsvuku. Pasina ini haiziyu. Asi mune zvematongerwo enyika zvinonzi kune utongi hwechekerero hweruzhinji kwozouya pfungwa dzevashoma dzinofanira kugashikwa. Asi pfungwa dzavo dzevashoma havana kudzitaura muushoma hwavo tiri mumusangano. Vazobuda vanoenda kunoronga kunobvisira kuita Congress vaiunganidza zvemastreet kids zvemukos park zvemaHarare park kuti zviuye vakapa $2,010. Ende izvi tine evidensi yacho. Akabvira kwakwanisa kubudisa zvese nekuti inyaya yapamusoro pedare remusangano.
Ko vaMarara nyaya yavo ndei?
Mototitaurira ndini mataura navo.
Vari kuti kaiwa havana chavakatadza kunze kwekuti vaida kukwikwidza vaMonzora.
Regai kutaurire mukoma Blessing Zulu vaMarara vanga vasiri qualified. VaMarara vakaapoindwa musi wa10 January 2021. Havana kumbobvira muMDC makore 5 apera. Tauti muvabvunze kuti vaMarara position yavangoenda mu-2014 structure yatakaenda nayo kuextraordinary congress ndeiyi. Nekuti kuti munhu abvumidze kukwikwidza chigaro in terms article 5-2-1 inotaura kuti munhu anofanira kunge aine makore 5. Pamakore 5 vaMarara vanga vasina makore 5 nekuti munhu akatoapoindwa pachigaro chekutanga musi wa10 January. Chechipiri vaMarara ndo vakaorganiza ma-street kids ndo mhosva yavo yekuda kuti vauye kuzorova vanhu paextraordinary congress.
Mutauriri wava Monzora Valoid Damba vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Blessing abatawo munyori wezvemabhizimisi muMDC vaNorest Marara.
So icho kwadi ndapiwa ndaona chinyorwa chabva kuna vaMonzora chatumirwa navaCalling Bureau Chief of Staff vaMonzora.
Mutsamba iyi muri kunzi makaita sei chaizvo zvamuri kunzi mambo misirwa kuva nhengo?
Ndakaendesa musangano kudare redzimhosva. Nyaya yangu iri muhaikoti yecase number HC8183 of 2022. Ndo imwe yemhosva dzandiri kupomerwa. Yechipiri kwanzi ndandiri kutaura nemise izvozvi, kutaura nevanhu vanotapa nhau pamusoro penhamheno nyaya dzavari kureva pakuti ndinotaura nemedia. The other one, I am alleged kuti ndakabhadhara vanhu $2,000 anzi mayouth here kana matags. Ndaunyatsochiverenga ndandiri kutyaira nchibva pana nchibva zvangu. Asi ndaona paTed Charge yanga ndiri kunzi ndakaorganiza matags aida kuti arove vaMonzora nevamwe kuchiningi chavo chavakaita chimahumbwe chavo chavakaita muna Dhesemba icho. Theni imwe yacho ndiri kunzi ndakaatenda ndakaparticipata kumusangano wakaitirwa kunonzi kuduriro on Saturday musi wa14 January.
Asi pane musangano wamakaenda?
Kwete. So ndakanga ndaenda zvangu kumakomba kwedu uko kwataedza kunobata mari dzegoridhe kumwacho kwatochera goridhe. So ndokwandakanga nditori musi weSaturday, but vakomana ivavo vanoitika yekungovhumuka. Vakangoona mufananidzo wangu paFacebook kana papi vanongovhumuka votaura kuti mararara apo vamera chimarara pese pese, vaakungondisa nekwandinenge ndisiri.
Panyaya yekunzi maida kugadzira chikwata chinosveeredza nekurova vatungamiri vebato?
Musi wacho ndakanga ndisitoripo kwakaitwa mahumbwa avakaita vari kuti Congress. And I was nowhere near there and I never participated in any of the activities dzakaitwa musi wacho. So zvinoto ndikatyamadza kuti ndinotonzi ndakabhadhara 2000 nemabhurokero andakatoitawo zvangu. Ndanditori kumba ndakazvibhurokera zvangu sina kana siendi. So kuti ndizonzi ndakaona $2,000 yekunobhadhara matags. I'm not a violent person. I'm a law abiding person, which is why I'm even in the court. Ndichivasungisa. Ndaindaita zvemhirizhonga ndakangovarovesa kana musi wacho wavakaita chimitini chavo zvakadhakwa izvozvo. So inhema manyepo.
Saka muchaenda here kudare riri kunzi richatonga nyaya yenyu?
For me mahumbwe vari kuramba vachiita it's a perpetuation and the continuation yemahumbwe ari kuti atuitirwa nemurume anonzi Dadi Monzora. I don't recognize him as MDC president. In fact, I have long lost respect for him.
Munyori anoona nezvemabhizimisi muMDC vaNorest Marara vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichienda pamhepo, chikwata chevanhu vambomiswa kuva nhengo ichi vabudisawo gwaro ravo kuvatori venhau richiti havasi kuzobuda muMDC, vachiti vaMonzora havana kusarudzwa nevanhu sezvinodiwa nemutemo webato iri. Vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vaMonzora havazivi kuti MDC ibato revanhu kwete remunhu umwe chete.
Chinhu chakosha chakonzera zvinhu izvi inyaya yekuti isusu hatina kubvumirana kubvira kare nezviri kuitika mumusangano. We can go back far enough kuti tinyatsotsanangura zvanga zvichiitika mumusangano zvisiri pabumbiro remusangano wedu. Douglas Monzora ari kuzvinyepera kana achiti iye ndiye president, because hakuna munhu akamuvhotera kutanga. First and foremost, according to constitution yemusangano wedu, you can't declare yourself kuti wa president. And zvatiri kuona ndechekuti ari kudzinga vanhu veMDC. Ma founders vamwe vacho akatwana tirimo muMDC and ari kutaura kuti replace nevanhu vake ofoma mabogus national council yake ozotitonga kuti iye azvudze kuti ndiye ari president weMDC. Akaisiwa nani ipapo? So to start off with, atimurecognize Douglas, atisatambomurecognize and anozviziva. Saka panapa kungotambisa inki yake kutinyorera tumatsamba kuti tokutita suspend.
Ko vaMoyo, izvi zvakambokurukurwa here nevatsigiri vebato iri pamwe chete?
Zvino tikuzviona imo musocial media tisati even tareceive maofficial letters kuti tasuspendwa sezvino as required by our constitution kuti tofanira kuti titumirwe official letters dzinotiudza kuti tiri tozvinonga mumasocial media. In fact imi venhau matozviwana kumberi kwesu, isu takutozvinzwa nemi zvakawanda zvacho.
Saka munoziva here kuti mhosva yamungadaro muchipomerwa ndiyei chaiyo?
Hapana mhosva iri kupomerwa, iyova yekuti wai tisingabvumirane neyo. Kana uri dictator kauda kuti munhu wese angoti yes man. Saka the fact yekuti isu zvatibvumirani nazvo izvozvo, isu tinoteedzera constitution yemusangano wedu, ndiyo inotiguida, not individuals.
Kana mukawanikwa muine mhosva yokusateerera zvinodikamwa nemukuru webato iri, nekuti vari kuti zvanzi zvamakaita kana kuti zvamuri kuita hazvienderani nebumbiro romutemo webato renyu, munoita sei nenyaya iyi?
Ndiani mukuru wacho? Akaelektwa nani kuti ave mukuru wedu? As far as we are concerned, isusu hatina leader right now. We are leaderless, but kutofanira kuita congress first, as our constitution stipulates. Yakaitwa rini congress yacho? Mabranches, mastructures akagadzirwa rini? Because mastructures anotangira pamabranches. Mabranches ndiyo anoelekta mawards, mawards oelekta madistricts, madistricts oelekta maprovinces, maprovinces oelekta national. Zvakaitika kupi izvozvo? Dhaki haangatore vanhu 2050 anoti hama dzake shamwari dzake oti tisu tave MDC, tisu takutonga, tisu takurovera mutemo. Akazwanepi izvozvo?
Vanomirira MDC mudunhu renorth America vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia nestudio 7. Musangano mukuru weWorld Economic Forum unoitwa gore rega rega kuDavos, Switzerland wakatanga nezuro kusvika musi wechina. Vatungamiriri venyika, masangano akazvimirira nevakuru vemabhizimisi vanenge vakaungana vachizeya nyaya dzezveupfumi nemari. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vanonzi havana kuenda kumusangano wegore rino. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwe kukosha kwemusangano weDavos uyu.
Musangano weDavos weWorld Economic Forum kuDavos unokoshera pakuti musangano unoungana vatungamiri venyika, my investors, my business leaders, my academics, nevamo my innovators, wachi discuss mamira akaita upfumi pasi rose, nevamo ma issue anga ari relevant, akafanana na crisis iriko ku Ukraine neku Russia ne dzimwe nyaya dzakaita sana climate change. Saka unongokonjera pakuti unounganidza ma global key stakeholders orders akasiyana siyana.
Zviripo here zvamungati zvingatarisirwe neruzhinji rweZimbabwe kubva mumusangano wegore rino?
Handifungi kuti pane zvitsva kana kuti chitsva chinonyanya kubuda mumusangano uyu. Of course unopawo opportunity kunyika kuti dzinge dzichizvishambadza in terms of ma opportunities investment. Hapana zvatingati zvitsva zvatinotarisa kuti zvichanyanya kubuda mumusangano iyi, sezvamunoziva misangano inoitwa gore rega rega. Saka handioni paine zvatingati zviri groundbreaking zvichanyanya kubuda mumusangano uyu.
Dr. Chitambara, ngatitariseiwo kuti musangano uyu uri kuitwa panguva iyo nyika iri kunzi neveruzhinji yagwadama munyaya dzezveupfumi, magetsi ari kunetsa, mari dziri kunetsa, zvakawanda wanda zviri kungotaurika taurika. Imbori yakamira papi nyika pari zvino munyaya dzezveupfumi?
Upfumi wenyika gore rino tiri kutarisira kuti uchati derere tichienzanisa nezvazvazviri gore rapera. Gore rapera ikonomi yakakwira ne4% tichienzanisa nekukwira kwayanga iita ne7.8% muna 2021. Saka ikonomi gore rapera yakati derere. Gore rino tiri kutarisira kuti ikonomi ichakwira was officially tukutarisira kuti inokwira by 3.8%. Wewe World Bank warikutarisira kuti inokwira ne about 3.6%.
Avo vanga vari nyanzvi yezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare na Evans Zininga weStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mapurisa ose ari kumanikidzwa kupinda mumisangano yekudzidziswa zvekuita mukudzidzana kwavo nevanhu muchirongwa chiri kutungamirirwa nezanupf. Zvinonzi vari kukurudzirwavo kuvhotera zanupf musarudzo dzichaitwa gore rino. MuNewsday makare, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinopemura mhosva hurumende richiti haisi kuita zvakakwana mukusunga nekuranga vechiuto mapurisa nevasori vanenge vatyora kodzero dzevanhu. Human Rights Watch inoti pamusoro pezvo vanhu vanotyorerwa kodzero dzavo havabatsirwi nevemutemo nevematare. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sawo chandoda kunyatsonzwisisa ndechekuti izvo muri kuona uyo akapfuura vanhu yaana angoita 3 days chete 4 days atosungwa. Onaikwa kwakurova vanhu ava nekurova vanhu kwamurehwa sei vasiri kutedzwa kutsvakwa kubatwa zvavakasimabatira vanoenda kuchinyudzi mapurisa haasi kuita basa ravo. Uyezve ndechizokumbirawo mimi estudio kune dzimwe nyaya dzokuti munombotinzwisa hatizoona anozozoitira ufollow up kuti izvozoti nyaya dzakapera sei. Senyaya yakambenge yaripotwa namai mutetwa yekuti vaida kuti uyauya asungwe kumbobuda achitaura kuti chamisa nemhuri yake ngavasungwe ngavaurayiwe ngavadii. Hatina kuzonzwa kuti zvakaita sei. Munobva mazokonyarara nyaya ichitoida kuti murambe muchizotiudza kuti nyaya yake yapapi, nokuti hakuna umwe anogona kuzotipona naurwa idzodzo. Tiye takatotarisira imwe Studio 7 kuti nyaya idzodzo mii muzotibvunzira kuti dzaapapi.
Kuno iwo uri kuti mugwadi mugwadi musataura nezvamugwadi nekuti uri pabasawo, ikodzero dzake dzokuzvitaura. Ari kutaurawo futi kuti mugwadi uri kubhaiza kutaura ikodzero dzavo, saka ane kodzero dzokutotaura achitomutaura zvauri kutaura zvakashata. Hatinganyararika kumutaurira mugwadi nekuti uri pabasa. Hatitenderi basa rakadaro. Munhu kana achishaisha ngautaurirwe kuti apa hausi kugona, uri kutaura sizvo, uri kumbunyidza vanhu, uri kumbunyikidza vanhu. Kana iye uchifarira nezvinotaura mugwadi ngauzvifarire pachake, kwete kuti tonyaradzwa ngokuti mugwadi uri pabasa, pabasa kumbunyikidza vanhu.
Makadii makadii weStudio 7, makadii weStudio 7. Ndokumbira mudzisiro wodhei kune vanhu vezanupf kuti isanifeni ripi raita kuti nyika iparare kudere vachichera zvichegwa zvichimwe zvichibatwa pabhodha zvisina kana anosungwa. Isankisheni ripi? 15 billion yakangorova. Isankisheni ripi? Isankisheni ripi? Ndisirewo odhiyo kuna vanhu vezanupf. Ndatenda vashamarari muve nezva rakanaka. Ndinika yarikayaro ndiri papiritoria apo
pastudio 7 apo. Makadiniko makadiniko? Inoedwe ndinorwadziwa nekushungurudza kunoita nhengo dzetriple c. Aiwa zvinondibata. Saka totadza kuita musangano here vakomana? Pamba pangu kana uchindiramidza nepajaradha pangu unoda kuti ndiitirepi? Zanu yakatomeka shuwa kuti haisi kuda kuti triple c ikambe newechizikamwa kwakasiyana siyana. Ene vanhu vaita musangano vakuda kuto vakuvasunga. Aiwa veduwe iko nezvine maloya vakurova maloya zvokutyora ruoko. Veduwe varesi vari kunzwa nyaya dzi kunyanya vese tinokumbirisisa vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika vari kuteerera Studio 7, ngatiendei tindorejista kuvhota tibvise chihurumende cheumbavha ichi. Ndarwadziwa zvisingaiti, ndini maridza kuJoburg.
Makadini makadii henyu mose paStudio 7 nenyusidesi dzamunotipa dzakanaka chaizvo, tinoramba tichiteerera. Ndawa nyaya yemba kana yakavakwa panzvimbo isiriyo. Pane imwe imba yandinogara ndichiona kunezve yatosvika pakupera apa yakavakwa pasi pemagetsi, petambo dzemagetsi. Payakavakwa paitofamba nedrainage resuwa rikatochinjwa rikadhaivhetwa. Apa imba iyi iri mustendi yechikoro vakatopinda hafu yose yemba yakapinda mustende yechikoro hamene kuti imba yani uyezve handina angubvunza saka ndakuri ndizvitaura ipo pano
amunangabva munogara muchingoparidza hatiti mhizhonga hatiti mhizhonga imivo muchiitisa muchirega mapurisa achiita zvese mayusi enyu ende hatichatombozivi kuti mukanywa mapurisa umo achingori mapurisa akatrainwa semapurisa yaika kuti vana venyezanubiri vamakaisa mukanywa mapurisa imomo kuti vakonzerese because ukaona muchinzi mapurisa arova munhu ari loya asina mhosva kusvika avhunika hatichahwisisi kuti achiri mapurisa ika kuti vana venyu vamene makadzvara musystemu yemapurisa imomo kuti vakonzerese this is unbearable zvamurikuita izvi hazvitombobudi zvakanaka zvachose I don't know why muchidhakwa nepawa kusvika pazvipamalevels akadai so munosvodesa murume mukuru kusvodesa chaiko chaiko hainganzi nyika napurezidendi vanhu vachityorerwa kodzero dzavo up to this level zvanyanyawa kumana siyanai nazvo izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi nhengo dzecitizens coalition for change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa nedare bato remdc rinomisa kuva nhengo vakuru varo vanomwe richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri asi nhengo idzi dzichiti vamonzora havasi mutungamiri webato iri musangano wepagore rega rega weworld economic forum unoitwa kudavos switzerland watangidza nhasi tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini danonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele